Welcome to Life Talk this Friday, October the 29th, 2021. I'm Marv, this is broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Tungamilin Komau.
And tonight on Life Talk, we will be looking at the COVID-19 situation and we'll also look at the issue of sanctions. And also we'll take a brief look at what is happening regarding the ex-combatants who were arrested this week following their picketing, you know, due to the disgruntlement over their pensions.
Indeed, Mav, the update on coronavirus, yesterday there were no deaths recorded in Zimbabwe, which is very good news. But there were 72 new cases that were recorded, meaning 72 people tested positive for COVID-19. The Minister of Health also reports that 5,797 people received their first dose of the coronavirus jab, while 8,424 received their second vaccine, meaning that the cumulative number of people who have received at least one vaccine is now at 3,293,882, while those who have received their second dose are now at 2,574,836. And the number of deaths now stands at 4,675.
Yes, Ntunga, and looking at the COVID figures, since the pandemic started last year, the Ministry of Health reports that as of the 28th of October, there are 132,880 confirmed COVID-19 cases in the country, including 127,596 recoveries, and like what Ntunga said, unfortunately, 4,675 people have succumbed to the COVID-19 pandemic and COVID-19 since the pandemic started in March last year. So a bit of bad news there. And also, like we said, we are going to be looking at various issues that are actually happening in the country. Right now, as we speak, and Ntunga, there is also a ZANU-PF conference currently underway. And today we also saw the MDC Alliance having a press conference regarding the special UN envoy that visited Zimbabwe. And also, you know, they had a lot to say about her. So we'll be discussing about that issue as we go into the program.
Yebo, Mav. Lingaba lichona njani emakhaya. Siyadibana kuhlelo lwe Live Talk. Namhlanje siphatha udaba lwesithunywa se-United Nations u-Alena Dohan. Yena ugqibe uhambo lwakhe eZimbabwe izolo. Abaningi lizakhumbula ukuthi ubizwe nguhulumende we-ZANU-PF ukuthi azephenya umthelela omubi leli bandla elithi izijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF zilawo kuZulu weZimbabwe ejikelele. Siboneke esethula umbiko izolo esithi ngempela izijeziso lezi zilimaza uZulu makhaza, ngokunjalo iMelika leBrithani kumele ezesule lamanye amazwe afana labo Canada labo Australia. Kodwa lamhlanje sibone ibandla leMDC Alliance liphikisana lokukhulunywa ngu-Alena Dohan. Sibone ubaba uTendai Biti ongumsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa sethula umbiko esithi yena uDohan ube biased kuphenyo lwakhe ngoba ubengafuna ukuzwa, ubedazinkane khanye engafuna ukuzwa obekukhulunywa yi-MDC Alliance. Uthe ubiased, she was very intransigent, lokunye okunjalo. Ngokunjalo uthe hayi kabavumelane logwalo lwakhe lolu. Uthi njalo ubabubiti izijeziso zilimaza labo eza abanikazi ungawonta amalunga ezanu-PF. silombi kokabithi sizawudlala kusikhatshana esilandelayo kodwa yilo udaba olumqoka esingalo lona lolo lamhlanje kukhona okunye siza kuphatha udaba olufana lokubotshwa kwama-veterans besenkantolo namuhla sizalipha i-update ukuthi kuhambe njani abaningi lizakhumbula ukuthi babotshiwe ababengabalweli bempi yenkululeko laba abangu-39 almost 40 besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho ngemva kokukhonona ngokuthi okuyimadlana abakuholayo kuncane kakhulu kodwa singangeni kwindaba lezo siliphephela i-update ye-COVID-19 izolo akekho obhubhileyo ezimbabwe okuzindaba ezinhle i-good news lezo kodwa kulaba ngu-72 abahlolwe bafunyana belo mkhuhlane lo ugatsha lwezempilakahle luthi njalo kuhlatshwe abangu-5797 ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe esibili bangu-8424 meaning ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebengu-3.2 million whereas asebehlatshwe esibili bangu-2.5 million asehlile kakhulu amanani abantu abahlatshwayo kulezi nsuku kanye labahlolwayo ngisho labatholakala belawo lomkhuhlane okuyinto enhle njalo sebebhubhile bona ngokusweleka kwenhlanhla sebengu-4675
maf tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu palife talker chatiri kukupai nemusi wechishanu kudai apo nhasi tiine gango tichange tiri kutarisa zvizhinji zviri kuitika munyika tichitanga panyaya yecovid-19 nenhomba yecovid-19 tichitarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa nyaya yezvirango zvakatenderwa nyika uyezve nemunyarikani mukuru anga ari munyika un special rapporteur amai Elina Doha nezvavakawanikwa vachiparura uyezve nezviri kutaurwa nemapato anopikisa akadai seMDC Alliance pamusoro pezvinyorwa izvi tichiona kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa tavanzwa nhasi vachitaura kumusangano wavo wezanu PF kuti vari kufara nezvakawanikwa zvichibuda muzvinyorwa zvaamai Doha panyaya yezvirango zvakatenderwa nyika saka tichange tiri kukurukura nemabato iwaya tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yekusungwa kwakaitwa vaimbova varwi vehondo yerusununguko kuti pari zvino zvamira sei tinoona kuti pane vamwe varwi vehondo yerusununguko vanosvika ivo 39 vakawanikwa vachisungwa muHarare mushure ndokunge vawanikwa vachinyunyuta vachiti havasi kufara nemari dzavangati dzemudyandigere dzavari kuwanikwa ivo vachipiwa pari zvino asi tombotanga nekutarisa pamusoro pemamiriro akaita nyaya yedenda recovid-19 bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro October 28 Zimbabwe yava nevanhu vanosvika ivo 132,880 vakabatwa nedenda iri recovid-19 kubva denda iri ratanga muna March gore rapfuura totarisawo vakawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda vari pa127,596 tozotarisa vakabatwa nedenda iri kubva muna March kusvika pari zvino vakawanikwa vachishaya vasvika ivo pa4,675 tozotarisa nyaya yenhomba yedenda recovid-19 hurumende uyezve nebazi rezveutano vanoti ivo vawanikwa ivo vachibaya vanhu vanosvika 3.2 million nekudaudzira pasi pechirongwa ichi asi chirongwa ichi vanofanira kunge vachibaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuitira kuti chiwanikwe chichibudirira uyezve vanhu vawanikwe vachiwana yavanoti ivo herd immunity tozotarisa manew cases akawanikwa nezuro anosvika ivo pa72 asi bazi rezveutano rinozivisa kuti pane nhaurwawo yakanaka yekuti hapana akashaya nezuro kubva kudenda iri recovid-19 saka ndo zvatiri kubva kutambira pari zvino pamusoro penyaya iyi yedenda rechirwere checovid-19 tombonzwa zvanga zviri kuitika muHarare pamusoro peavo vakawanikwa ivo vaive varwi vehondo yerusununguko vakawanikwa ivo vachisungwa mushure mekuratidzira kana mushure mekunyunyuta pamusoro penyaya dzemapendieni avo avari kuti ivo haana kukwana regaiti nzwe zviri kutaurwa negweta ravo pane zvaitika muzuva ranhasi
When the war veterans appeared in court this morning, we made complaints against the police in respect of two matters, that the war veterans were over-detained and also that they were not informed of the reasons of their arrest. So having made that and made an application for remand, we then proceeded to oppose being placed on remand. So judgment has been set for tomorrow at 11:15. Thank you, ladies and gentlemen.
Aiwapo tirikunzwa zvabuda panyaya yeavo vanorwira yatingati vakarwa muhondo yerusununguko pavanga vari kutaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya iyi yekusungwa kwevarwi verusununguko ava. Asi ndinoona kuti parizvo rikaitimbodzokera panyaya yatanga tiri kukurukura nyaya huru yezvirango zvakatemerwa nyika. Antsunga.
Yebo, kwabasanda kusixhuma singumsakazi weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk. Njengokutsho kwethu ngaphambilini, sibone i-MDC Alliance namuhla isithi yona kayivumelani lokwethulwe ngu-Alena Dohan isithunywa se-United Nations kudaba lwezijeziso. Sibone ubaba uTendai Biti ongomunye wabasekeli bakaNelson Chamisa. Especially press conference, city, Alena Dohan was clearly biased. Ngoba, igalalelanga abakukhulumile, ukhanya obeyamele, ucelele ZANU-PF la kuhulumende. Ngokunjalo uBiti uthi sebebhalele i-United Nations bekhonona ngalolo daba. Asizweni amazwi akhe ngamafitshane.
Good morning, ladies and gentlemen. We are very indebted as usual that you have blessed us with your presence here. To deal with our response, official response, to the report by the special UN Special Rapporteur on the negative impact of coercive measures, Ms. Alena Dohan, who has been in Zimbabwe between the 17th of October and the 27th of October, and who presented a final report yesterday. We have procedural issues and procedural concerns. We have substantive concerns that we have, and I will raise the same. So on procedural issues, I want to place it on record that as a party, we have written a formal letter of complaint to New York, to the UN, about the conduct of Ms. Dohan, the omissions and the commissions, and we hope that the UN will formally carry out an investigation to validate our complaints, and we hope that they will acknowledge our complaints. We believe that we're an important stakeholder in this country. We are the biggest political party in this country. Our president polled over 2.6 million votes in 2018, and therefore we have a legitimate local standard, a legitimate footing in raising a complaint on behalf of the people of Zimbabwe that we represent, both at home and abroad. The first complaint we have related to the bias in the consultations by the UN Special Rapporteur. If you look at the program, which is public, it was dominated by public authorities. So it is as if she came with a mindset of doing a one-sided subjective consultation with the government and with government officials. The reference to consultations with political parties, the reference with consultation to us in particular, in our respective view, was just a lipstick, cursory, and indifferent. And I want to make reference in particular to our own consultation.
That's Tendai-Biti, the MAV, the MDC Alliance Vice President. It's a long statement, about an hour. That's, you know, how long he addressed the press conference. But for now, I think that kind of sums up his message in that press statement today, accusing Alena Dohan of being biased towards the ruling ZANU-PF party. And that's after Alena Dohan issued her report yesterday saying that the U.S., Britain, Canada, and Australia must lift the sanctions that they imposed on ZANU-PF officials, as well as companies with links to these to the ruling party, because in her words, those sanctions are hurting the people of Zimbabwe. But the MDC Alliance clearly disagrees, Marv.
We are lucky in tune that to be joined right now, actually, by Mr. Regis Dusango Ocharumbira of the ZANU-PF, and then Mr. Godfrey Kurawon of the MDC Alliance. So let's take a listen to what they have to say from the statement of Mr. Biti. We'll start off with Mr. Charumbia. What says you?
Thank you very much, Sister Lames, and my brother there, and also the listeners. Greetings to Kurawon and Godfrey. Well, I want to start my statement by thanking the UN for sending an envoy to Zimbabwe. I think I remember very well the words of Comrade Robert Mugabe when he was saying that after these sanctions were imposed on Zimbabwe, he clearly said there is not even one African country so far that is supporting Zimbabwe. There is not one African country so far that is supporting Zimbabwe for these sanctions to be removed. And he was saying it's very unfair that we as African countries, we are not coming together, not looking ahead and see what these hegemonic powers like the United States are trying to extend their imperial behaviors to poor countries or to countries that don't have the power like them. Now, after years and years, we've seen that that call has gained gravity to now that Comrade Edi Mnangagwa is leading our country. We've seen the United Nations sending a rapporteur to Zimbabwe to assess the impact caused by these illegal measures. And after compiled a report, she has seen how these sanctions have impacted Zimbabweans. The livelihood of our people, every sector of our life has been crippled by these illegal sanctions, which were imposed on us because America and Britain wanted the regime change, so they formed a political party called MDC, and they made sure that they wanted to remove the government through constitutional means. The rapporteur made her own assessment, and she clearly indicated that yes, these sanctions are hurting Zimbabweans and the country at large, and the government and the operations of the government. And now you would see that a party that has been hegemonically sponsored in the behavior, every time when there is somebody or any organization that supports the government, that looks at the party and see the reason why these sanctions should be removed, the MDC comes and says,
let's give a chance to Mr. Kurawon to give us his take on what you just said, Mr. Charumbira. Let's now go to Godfrey Kurawon of the MDC to comment on what Mr. Charumbira is saying regarding this.
Thank you very much, Sister Marvelous. Firstly, I want to dispute the argument by Comrade Charumbira that America and other states created MDC and imposed sanctions. That statement, I think, is not true. We all know how MDC was formed. we all know who formed the MDC. So for me, I want to tell Mr. Chalamila that here you're addressing the Zimbabwean people who know what is happening back home, who know how MDC was formed. We cannot live by propaganda. That one that was used by Joseph Goebbels long back ago, and it cannot work anymore. Right? Secondly, I have a feeling, marvelous, that ZANU-PF wants sanctions to remain. ZANU-PF wants these terrorist measures to remain so that they have an excuse of misadministration. Once the sanctions are gone, they won't have any other excuse of misadministration. Why am I saying so? If you look at their stance, they want America, Australia, UK to remove sanctions, but they're insulting them each and every day. Is this how you do if you want those sanctions to be removed? Is it how you approach when you want those sanctions to be removed? So the fact that they're always on offensive, it clearly shows to me that they don't want these sanctions to go, so that they have an excuse to the Zimbabwean people why they are failing to run this country.
Mm-hmm. And to the one, you can go ahead and... Mr. Chalamila, you wanted to say something, but before we go to you, let's give Ntunga a chance to be able to maybe say in the early what you have just said, because I see now you've been saying a lot. Ntunga, I'm not sure if you can unmute yourself from your end. We are trying to unmute Ntunga, but in the meantime, Mr. Kurawoni, you can go ahead and just give us why you think ZANU-PF doesn't want to remove these sanctions, because I see we have a bit of a glitch in unmuting Ntunga.
Okay, so I was saying, if these guys really want these measures to go, they know the best approach to use. They know that being offensive will not solve anything. They know that attacking America will not solve anything. They really know that. And this is why they are continuing attacking America. This is why they are continuing attacking EU and other parties. Because they want these things to remain so that they always have an excuse of misgovernance.
Mm-hmm. Yes. Yes. Kuti mungaite sei kuti muwane wokuwanikwa muchiti ava ndo zvikutadzisa kuti zvinhu zvisafambe munyika.
Thank you very much. I don't know if this is the Kurawoni who was a councillor in Masvingo. If he is the one, I think it's a disgrace to have a councillor like this in our province, especially in the province, the town where I come from. It's bad. Because you cannot play with psychology. This is political grandstanding. This is what exactly you as FDP people have been fed, the food has been fed. Every time you turn around the table, when you know for sure you're completely wrong, when you know for sure you're proven by the UN, that the sanctions that you're actually asking right now, you have the statement from BT was saying he's going to write a letter to complain. Why are you complaining about a commission that was sent by UN to come and look at our sanctions? Now you're telling me that those sanctions, ZANU-PF doesn't want the sanctions to go. If you are saying ZANU-PF doesn't want the sanctions to go, then why are you not letting the United States unblock our business people, the likes of Kudata Gray, the likes of our ministers, remove them from sanctions? You are the ones who is crippling us. Now we are playing reverse psychology. Say ZANU-PF does not want sanctions to go. This is just the nonsense. This is just the bootlicking the United States. You know what, Godfrey Kurawoni? Let me very explain this to you. If I were to run in that council with you, I think you are going to get zero, because this is not politics what we are doing. You understand? You have to look at this way. If you know for sure you are from Mashingo, where I come from, you look at the council. I know the writing. You were a councillor.
Mr. Chalamila, let's go back to the issue at hand. Ntunga, if you can join in there, because we will otherwise, we don't have enough time to go back to the council and what's happening in Mashingo. Let's go back to the issue of sanctions. Ntunga, can you listen to?
Yebo, bakhuluma lapha ubaba uRegister Rumbira liyamuzwa ziyangqikilana lapha lo Godfrey Kurawoni, ukansela we-MDC. Ubaba uCharumbira ngweZANU-PF. baphikisana lapha ngodaba lwezijezi. So uyachinga uCharumpilo uthi hhayi okhulunywa ngukura uwone udaba lokuthi iZanu PF engafuni ukuthi izijeziso zihambe akuqondanga. Kwaba ngaba besanda kungena kuhlelo lamhlanje sixoxa ngodaba lwezijeziso ezafakelwa amalunga eZanu PF lamankampani lobudlelwano la lelibandla namazwe afana leMelika leBrithani. Sibone umsekeli kababu Nelson Chamisa utenda ibiti siba lomhlangano lentathela izindaba namuhla sithi yena kabavumelani logwalo olwethu lwe isithunywa se-United Nations u-Alena Dohani izolo ngoba okwakuqala bathi ube biased towards uhulumende weZanu PF. Uthi abantu akhulume labo abaningi babo yiziphathamandla zikahulumende. Ngokunjalo uBiti uthe udaba lokuthi izijeziso lezi zilimaza kakhulu uZulu weZimbabwe ngokunjalo kumele zisuswe. Uthi bona bakufunayo ukuthi ngempela udaba loku lwe-isolation eZimbabwe lulungisiswe. Kodwa izijeziso ungakhangela iZimbabwe ilobudlelwano obuphakemeyo lamanye amazwe kuyathengiselwana as opposed to i-argument eZanu PF yokuthi izijeziso lezi zivimba esingathi i-trade. Ngokunjalo uBiti uthi hayi kabavumelani laye ila kancane ngoba in any case uthi u-biased towards uhulumende umuntu lo. Ngakho bathi bafuna i-United Nations iphenye lolu daba. Yena uDohani abalaleli news izolo kumbe ababukeleyo limbonile khuluma egqiba uhlelo lwakhe uphenyo lwakhe sithi hayi izijeziso lezi lomthelela omubi zivimba iZimbabwe ukuthi iboleke izimali emazweni atshiyeneyo kubo-IMF kubo-World Bank njalo zivimba intuthuko uhulumende uyehluleka ukuthola imali yokuthuthukisa uZulu. Kodwa uBiti labe-MDC Alliance bathi hayi okubulala umnotho okwenza iZimbabwe yehluleke ukuboleka izimali kubo-IMF lakubo-World Bank ikuthi kayibhadali izikwelete zayo, ingaphiwa imali kayisaviseli, yikho okwenza umuntu engatholi izikwelete kumbe ilizwe elifana leZimbabwe lincitshwe izikwelete. Asimzweni lapha uBiti ekhuluma eqhubeka njalo ekhuluma ngodaba lwesijeziso lolo.
There must be discussions on the constitution, which in 2 years the government has mutilated through constitutional amendment number one and number two. There must be discussion on harmonizing our country's laws to this constitution. I made reference to the ZBC a few minutes ago. Is it not an atrocity that 41 years after independence, we still have in this country one broadcasting house, which I notice continuously wins awards for the best broadcast of the year at our Zimbabwe International Trade Fair annually. Is that not ironic? The issue of corruption, freedom of the person, freedom of movement. So in this regard, as Professor Walshman Mube stated 2 years ago, in this very garden, we support the newfound attitude and expression by the SADC, by SADC, and the African Union of making a connection between the ending Zimbabwe's isolation and addressing the key fundamental challenges that are affecting Zimbabwe, which are the issue of contested elections, which is the issue of contested leadership, which is the issue of lack of leadership, vacuous leadership, ideologically bankrupt leadership, the issue of corruption and extractiveness, the issue of lack of accountability and impunity, the issue of abuse of law and the absence of constitutionalism in this country. These issues are a total package and they cannot be delinked. So that is our position. Don't second guess us on this clear and unambiguous position. With that remark, I now want to go to our reservations with Ms. Dohan's statement, both the interim statement which she
Ye liyamuzwa lapho ubaba uBiti ukhulume ngenye point mavi eqhakathekileyo udaba lwe corruption esizwe uDohani laye ekhuluma ngalo izolo uthe uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele elungise udaba lwe corruption ngoba kulenkohlakalo eningi elizweni kodwa aphinde akutsho iMDC Alliance engavumelani lakho ukuthi izijeziso lezi zibangela ukuthi kube le corruption elizweni. According to Dohan, the sanctions are causing corruption in Zimbabwe, but the MDC says no, it's the other way around. These people were sanctioned because of corruption. People like Tagwire, like Mr. Charumbira was saying there. So ilo utaba esingalo uDohan ukhuluma isiyale iMDC layo ikhuluma isiyale ukhuluma njalo uDohan ngokuthi iZimbabwe kumele ilungise indaba zama political reforms initiate i dialogue kulungisiswe esingathi into zabo rule of law amalungelo ahlonishwe mafu
vacharumbira pindira itsinje pane zvakazvikutaurwa na vabiti veMDC panyaya iyo yekuti nyaya yehuori ndiwo yatoita kuti mafunctions avepo noti zvakataurwa mupo.
Well, ndinotenda sisi mave. I think zvandinoona zvinoitika kuna vabiti semunhu walawyer handiti hazviratidzi kunge munhu anoshanda kulaw firm kana kuti ane law firm because hatingarambi tichiita merry-go-round kanzi. We akauya akatumwa United Nations kuti auya azoita maassessments ake kana apedza kuita maassessments acho because she went around and had my meetings nemawo political parties and looked at the situation on the ground by herself and her team and they combined the report iyoyo ndikakuti no she's wrong handifungi kuti zvinoita kuti iwo ukaenda kuchikoro wana teacher wobva amaka teacher womaka wokupa 5 out of 10 iwo no iwo ndaifana kuwana 10 out of 10 I think they should be different approach if they don't agree with the result yakadi yakaitwa ne UN kuZimbabwe nekuti tese tinozvati nyika dziri pano pasi dzese dzakabanza ne United Nations ndiyo inotora zvichemo zvevanhu vese. Saka kana taka kuona isusu a certain political party yakuita disagree nezvirongwa zvinenge zvaonekwa United Nations. I think there we have a problem as Zimbabwe. Takutoona kuti the problem yedu chaiye chaiye pamapolitical parties edu ari muZimbabwe iri kubva kuparty EP. Ndichipedzisa ndava kuti party yeMDC ndataura kudhara kuti iparty yakaitwa foreign sponsored iri kuramba ichipiwa sponsorship yayo zvikuru sei neUnited States of America. Izvo zviri clear. Anoda hake kuramba unogona kuramba nokuti unenge achibenefita from MDC Alliance or from the MDC party. But munhu wese anozviziva ndosaka achiona kuti iyo UN yacho yakauya ikatotaura kuti hatidi kuti imwe political party disadvantage the other how the country should gain or get support from the United Nations, from World Bank, from International Monetary Fund. Why is it that kana munhu achiti ndakaenda ndikasunga kuBritain ndikasunga kwakati UN yoya yoti we don't want vanhu vanosunga kudero inimi as a political party itai politics dzenyu ndisiri dzokudzvanyirira imwe party of getting assistance inobatsira the citizens of the country. Saka zviri very simple sitamavheza ending now zviri very simple to understand kuti MDC Alliance kuramba vachiona maZimbabweans achisafa nokuti kana vava vasingadi why can't they also write agree some of the sentiments dzabva kuUN delegation nokuona heremi kuti zveso zvabva kuUN delegation zveve ripoti yese yanyorwa iri kunzi yese yakadaro yakatoshata toda kuti icondes saka zvinoreva kuti MDC Alliance iparty yakanga ichida kuuya masponsors acho anoda regime change. Saka zvabva zvatotaridza chokwadi kuti ari kusapota nokusupplya MDC Alliance nemaoperations ayo ndeapi ndinogona kuzoti kana mukandipa time ndozona kuzokupai more detail about foreign relation policy of America, kuti what was their response to that report yakaitwa ne UN that
end. Tinotenda apo tanga tiri kunzwa kubva kuna registrarumbira vezano PF pane vari kubvunza Barbara Gwangwara tanganyi vari kubvunza kuti dena vari kutaura kubva regis charumbira vezano PF regai timbonzwa kubva kuna
Thank you, Sis Marvelous. I want to say that it's very unfortunate that Mkuma Charumbira, he, instead of focusing on issues, he's focusing on personalities. But I would want to focus on real issues here. What was said by VPBT is very correct. In the sense, if you look at my videos, when ED got into power, he was very clear when he said that don't moan about sanctions. That's ED who said it himself. Mutangwa, before they got into government, there's a video circulating when he said, let's not cry about sanctions. If you cry about sanctions, see how people are declaring. That's Mutangwa in his own ways. And then, a few years after they fell, they start blaming sanctions now. Right? So, I'm in agreement with what the VPBT said. Could you know it's not about sanctions? It's about corruption. It's about misgovernance. And I want to address the issue. Could you, these sanctions, they did not come from the blues. They did not come from nowhere. Zakauya because of the behavior of ZANU-PF. And in response to Doha's report, the Senate of Foreign Relations Committee, the Senate Foreign Relations Committee in United States of America, they wrote a statement which they said, another year, another hollow anti-sanctions campaign from the government of Zimbabwe, full of rhetoric instead of change. The U.S. is consistent and clear about the path to better relations. Stop the corruption. Stop the human rights abuses. Pursue real political and economic reforms. That was very clear. So the reasons why sanctions were imposed are the same reasons we should be addressed first before the sanctions are removed. It's very simple. So the onus is upon ZANU-PF, either to change or not to change. It is upon them. They must not cry. They must just change. They must just reform. Once they reform, everything is done. Simple.
I want to say, vebato irori veMDC Alliance pavanga vari kutaurawo pamusoro pereport iyoyi yaamai Doha vachitaurawo ivo kuti maonero avo ndeyekuti chii sezvo vakawanikwa vachiwana mukana wekusangana navo regai tinzi.
Isu sebato removement for democratic change tinonzwa kushushikana zvikuru sei tatarisa nyaya yabuda mumission yenhumwa iyi yabva kuUnited Nations. Chekutanga chanetanga kuda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana neprocess kana kuti tinobatikana nezvakaitwa na special rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaita kune maboka akasiyana siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa vehurumende nevamwe vakadaro. Tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka. Takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka. Nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumatare edzimhosva. Nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaita uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuro takabva tatoona kuti statement United Nations Special Rapporteur ava yakange yatobuda chinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sokuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvavaisangana nazvo taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo tichitaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock so 27 October. Yes, isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvikana 5 o'clock. Zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu. Saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka. Saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka. Nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga information yavaitsvaga. Totarisazve zvakazobuda mustatement yavo. Tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanctions ndo dziri responsible for my problems ese atiri kuona ari muZimbabwe. Vakataura nyaya dzehealth, vakataura nyaya dzeeducation. Zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo. Nekuti isu tinofunga kuti nyaya international isolation in Zimbabwe inofanira kutarirwa ichitarirwa mviro mviro dzayo. Kuti chakamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii? Inyaya dzemahuman rights, nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu, nyaya dzerule of law, kushayikwa kwerule of law, breakdown of the rule of law, inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe utongi husina kumira zvakanaka. Zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kuna 2000 zvichienda mberi zvakadaro. Saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe tisina kutaura nyaya dzepazvakatangira. Uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi. Maproblems iwawo tichingori nawo. Tarisai muone izvezvi president wenguva Nelson Chamisa vari kuita manational tour vachifamba kuma rural areas. Asi vari kumbunyikidzwa ukoko kuma rural areas. Tiri kuona mota dzavo dzichipemwa, tiri kuona masupporters edu vachitagetwa, masupporters edu vachisungwa, tichitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinotitaridza isusu kuti muZimbabwe hamuna rule of law. Nekuti dai manga mune rule of law, mapurisa anofanira kunga achisunga vanhu vanoita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka hatingatauri nyaya dzemasanctions tisingatarisi maproblems ese atinawo. Totarisa zvenyaya dzecorruption. Tiri kuona isu kuti tiri kuruza mari yakawanda chaizvo nenyaya yecorruption. Tarisai muone zvinhu zviri kuitika mugold mining. Tiri kunzwa isu kuti kune maillicit financial flows, mari dziri kutorwa dzichiendeswa kwana Dubai kwana South Africa. Mungave muchiziva nyaya yaHenrietta Rushwaya uyo akaonekwa ane 6 kgs dzegold achienda nadzo kuDubai. Ndo zvinhu zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviramba zvichitambudzika, kwete nyaya dzemasanctions. Saka tinofanira kutarisa maproblems ese atinawo munyika ari mukati togadzirisa. Tikagadzirisa nyaya idzodzo dziri muno munyika, zvimwe zvese zvinotinakira semaZimbabwe. Saka isu hatiwirirani naUN Special Rapporteur paanotaura iye kuti masanctions ndo ari kukonzera dambudziko remuZimbabwe. Isu tinofunga kuti dambudziko remuZimbabwe riri kukonzerwa nezviri kuitwa
tinofanira kugara pasi tichitaurirana
muhurukurirana dzekuti topedza sei maZimbabwe. Nekuti governance crisis yemuZimbabwe iri ndo yakonzera tichinge tine machallenges atinawo nenyika kutamhidza. Tinofanira kugadzirisa governance crisis iyo through hurukurirana. Tinotambira zvakanyanya mashoko anobva kuSouthern African Development.
Aiwa, tirikunzwa apo hurukuro yakaita namuzvare Gladys Hlatshikwayo. Asi tichati tozoenda kana muchida kuiperera munogona kuteerera pastudio 7 tichange tiinayo ipapo nekuti yakati rebei. Saka tida kuti timboodzosa vezanup f vauyo vachitaura pfungwa dzavo. Munogona kupinda zvakare, hatisi kukuonai. Regai timbopa mukoma mutungamiri mukomo mukana wekuti vapindewo vachitaurawo pfungwa dzavo nezvanga zviri kutaurwa, vachibvunzawo kune vamwe zvazviri kutaurwa namuzvare Hlatshikwayo. Taura henyu.
Hongu mafu, ko vacharumbira vachiripo here parona?
Vacharumbira vari kuedza kupinda muchirongwa. Regai hatikuvaona but picha yavo handisi kuiona. Regai vapinde zvakare but varipo. Taura henyu.
Okay, bosi, ndanga ndichida kuvabvunza kuti nhomwa yeUnited Nations ihongo iri kuti zvirango ngazvibviswe asi iri kutiwo hurumende ngaigadzirise nyaya yehuori nyaya yeutongi hwejekerere uye kuitwe mareforms nyaya dzerule of law dzigadziriswe nenyaya dzemahuman rights violations. She was very clear on that. Saka I'm curious kunzwa kuti vacharumbira vari kuzvionawo sei.
Vacharumbira ndiri kuvaona but handisi kuzoti vari kutinzwa here regai timboedza kuti tiri vacharumbira muri kutinzwa here kunyange tisiri kukuonai ndofunga kwavari network iya haisi kufamba zvakanaka but ticharamba tiedza kuti vapinde muchirongwa tinzwewo pfungwa dzavo asi regai tiunze vakuraone tichiedza kuti tibate vacharumbira regai hatichaedza kuti tivabate pafoni tokuraone tauraiwo tinzwa zvanga zvekutaurwa nhamba zvekuzvina chikwadi tichimbomirira vacharumbira.
So inin I want to say kuti vacharumbira muri kuvaomesera because what he is saying is what he was told to say. He can't say anything further than that. So further interrogation kutovaomesera because poten yavo ndoyakaudzwa iye inogumira ipapo. But I don't know why is it difficult for them. I don't know why is it difficult for him, Mr. Charumbira, to actually believe that what comes first must be addressed first before the second thing is addressed. So firstly, the issue which is part of the violation of human rights, part of corruption, part of political reforms, part of misgovernance, all those things must be addressed first. And once those things are addressed, automatically these restrictions and sanctions, whatsoever they want to call them, they will go.
Asi vakuraone tokonawo vaNick Mangwana vanova secretary kubazi reinformation hanzi uyezve vari nhengo yezanu PF hanzi navamangwana vachinyora patwitter hanzi very instructive hanzi inini ndimi ndizvo zvamuri kutaura izvi about maZimbabwean codes hanzi muri kuti ari biased Zimbabwe Electoral Commission muri kuti iri biased or captured. IMF muri kuti iri biased or captured. SADC muri kuti biased or captured. African Union muri kuti biased or captured. Hanzi yezvino izvi maa kuti United Nations iri biased futi.
No one said UN is biased. But what our VP said was that the envoy who came to Zimbabwe is the one who is biased. Not the United Nations. Nobody said that about the United Nations. But the clear issue here is that, like what the VP said, Johan was also supposed to address the root cause of what caused the sanctions to come to Zimbabwe. Why Zimbabwe was sanctioned. So if she says she wants to address those issues, then obviously then you have every reason to say she's biased. Because what our God is like, I'm sorry, I'm first. That's what he did. It was just saying.
Mm-hmm. I am also lapo kuraone ngimbuzile ngoba uNick Mangwana oyisiphathamandla sikahulumende plus elilunga lezanu. Ubhalile lapha kuTwitter esithi abe MDC yonke into bayayisola bathi amakhosi izinkantolo ziyamele kuzanu PF. Izeki bathi yamele kuzanu PF, IMF, SADC, AU, ikathesi sebesithi iUnited Nations la yeyamele kuzanu PF. Kodwa ukuraone Godfrey Kuraone ungukansila weMDC Alliance uti hayi akunjalo ayisikho abakhulumayo ngeUnited Nations. Kabatsho ukuthi yeyamele kuzanu PF uyakubeka sobala uthi ubiti ubekhuluma ngesithunywa se-United Nations u-Alena Dohan ngokwakhe ukuthi hayi ikatshengisanga esingathi i-professionalism kundlela aphathe ngayo lolu daba. Ngokunjalo uyasho kuraone ukuthi hayi kabasoli i-United Nations ijikelele njengenhlanganiso kodwa basola isithunywa sayo lesi esingu-Alena Dohan Mav.
Inetwork yavaisiwa bvunza kuti vauye nelink chingovhunza tinzwe vari pafoni
Okay, ndanganchiti va tsarumbira itakaonawo muzvare Allen Tohana achikurudzira kuti nyadze uori hurumende inofanira kuzigadzirisa nyadze rule of law hurumende inofanira kuzigadzirisa uyezve nyaya dzema human rights. Zvinova zvinhu zvinogara zvichitaurwa neAmerica neBritain zvichiti zvinhu izvozvo zvikangogadziriswa chete masanctions anobviswa. Muri kuzvionawo sei?
Ndinoda kutenda zvikuru nestatement yakabva kuna Doha. Iyi statement yakanaka zvikuru. Hatingi government yezambi yezimbabwe inoridwa nezambia haisiyo government yoga in the world no iri kushupikana kana kuti ine machallenges anenge achiuya within their reach akaita seiwawa. Asi tikuona isu kuti government yedu yaakombetiti mangavo vari kuita done it and vari kuzama kuramba vachiita kuti vaone kuti nyaya dziri dzemahuman rights dziri kutaurwa dzagadziriswa sei. Nyaya dzecorruption dzinotibhadza nyange isuo kana vezimbabwe vese kungoramba chihwakuii pane pari kurupitwa corruption tinoramba tichingokurudziravo kuti nokufunga kuti wo mutungamiri wenyika vachaita the best way possible yokuti rule out nyaya dzecorruption one and for all. Zvinova zvinhu zviri kutotambudzavo kana even government yacho panyaya dzecorruption because imwe corruption yacho ukaitarisisa icorruption yokuti inenge isina inenge ari ma-unfounded allegation anonetsa even commission yezac kuti inyatse kufind out kuti corruption iyi inenge yaitwa sei. Saka zvinhu zvokuti it's an ongoing process of which corruption yacho iyi haisi kuzimbabwe chete zvandamboreva. Kune nyika dzakawanda dzisina dzisiri pamasanction, nyika dzakawanda dzinovhaireta mahuman rights dzisiri pamasanction. Saka isiri kuti masanctions tazvinzwa zvabva kuhuman rights envoy tazvinzwa kubva kuunited nation envoy vataurawo negativity of the party and the government vataurawo the negativity of the party and the government. Saka isu sezambia party tinoita welcome poti yacho iyoyo ine negative and positive but tiri kutadziswa nenyaya yekuti tiri kuramba takatsikirirwa especially in the United States. Ndopatinozodzokera isu kuti nyaya yedu yeunited states of america haisi yemahuman rights inyaya yeregime change inyaya yekuda kungowana nekuramba yakatsikirira government yezimbabwe but isitiri kutiwo isusu as a government as a party we are not going to yield tendencies hegemonic the imperial tendencies anobva from united states of america because tinozivana kuti no zvese zviri kutaurwa on the surfaces neunited states of america it's not what they intend to do. America want regime change from the time from 1999. They want regime change. And it's so good. We are going to make sure that we win every election. And continue human human rights, which is an ongoing process, dialogue and corruption, and et cetera, et cetera. But as far as an election is concerned, we will not, Zambia government will not be removed by any means, but through the ballot. And on the ballot, we are going to make sure we will retain our candidates, Comrade Idim Nangab, in 2023. Thank you.
Mr. Sharumbira, while we're on there, just in brief, the same question asked by Tunga, why is it difficult for ZANU-PF to really settle some of these calls for, you know, rule of law, for, you know, respect of human rights, for the sanctions to be lifted?
Thank you. Thank you very much. That's a very good question. As you know, Mr. Marvelous and the viewers and the listeners, as you know that all the time, whenever there is an envoy that comes either from the United States or from the EU or from the UN, there is always going to be something that comes from the MDC alliance. They always do what we call political grandstanding, where they bring their set up their demonstrations or their protests. Ndivari kuuya vanouya vachiwana munyika muchinzi mune zviri kuitika kwakati vanhu vemdc vazoenda kwakati vakarohwa vakadai zvazodai all these things must setups anoitwa ne MDC. Ndokuti MDC alive inenge ida kuramba yakachanisha chitare Zambia. And nobody notices so unless MDC stops that kind of behavior, we will not have dialogue in terms of political dialogue with MDC alive. But if they are free to come, if they want to come to Poland, the door is open. But we are not going to listen to anything that comes from their corner. So long as they want things to be discussed on the streets, we don't do street politics. Our politics is all constitutionalized. We follow the rule of law. The rule of law, we follow it. But in the MDC alliance, always.
Mr. Karambira, if you can hold on there, unfortunately your line is breaking up. And Tunga, I'm not sure if you were hearing what Mr. Karambira was saying as we wind down. And I seem to have also lost in Tunga. So I'm not sure. Sometimes this happens on this program. So I'm sure he'll be joining us shortly. But we were hearing there from Regis Karambira of ZANU-PF. And I'm hoping that Tunga Nilinkomo, my co-host, will come back. But this happens a lot due to connectivity. But we had on the program here as we wind down. Thank you so much, Karambira. I think you can just say something in brief, like 10 seconds, because you are the last guest here. Unfortunately, Godfrey Kurawone also dropped, so you can say something quickly as we wait for Ntunga Nilinkomo to rejoin us.
Thank you very much, Sister Mavila. I think what I would like to say is that we want to thank the government of Zimbabwe, which is being led by Comrade Edith Nangagwa. And I also wish the ZANU-PF party on their conferences that are happening throughout the country. I think Zimbabwe is moving towards prosperity.
Okay, Mr. Karambira, thank you so much. I'm going to go straight to Mr. Kurawone, who is doing this because we left with like 2 seconds. Mr. Kurawone, if you can give us your last word.
Okay, fine. She's marvelous. I want to say, Kuna, to the Zimbabweans, what is said by Nkoma Karambira, that the typical ZANU-PF, they don't want to admit the wrongs they've done. They don't want to admit Kutubarukucha Zapapi. You know, the corruption is everywhere, and they are not doing anything. Like he's saying, they are doing something, probably doing something. They are not doing anything. They are doing what we call catch and release, just to pretend as if they are trying to do something and they are not doing anything. People were killed in August 2018. Nothing was done. People were killed in January 2019. Nothing was done. Right now, we have got Omede Magombola Rusivisha, who is in prison, just only for exercising his democratic right. We have 4 people who are in prison in Kadoma right now, who are serving 7 years for just for demonstrating, just for exercising their constitutional rights, right? And now our president is moving around the country and he's being attacked each and every day. People
thank
are.
You, thank you, Mr. Crown. Unfortunately, time is really not on our side. I have to take in my co-host, Ntunga Nilinkomo, to just round up and thank our guests, and then we are off air.
Well, Mav, menos I think I don't know what happened. I found myself rambling and I was talking to myself.
I'm
but,
sorry, it's the network, I think.
Yeah, but I sasifika maphethelo enohlelo bakithi lapho ke besilo councilor uGodfrey Kurawone MDC Alliance ephikisana ke lo Regis Karambira webandla leZANU-PF ngodaba lwezijeziso lolu kanye lombiko wethu lwe ngu-Alena Dohani isithunywa se-United Nations esithi isijeziso kazesulwe. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangweba kithi kodwa i-update ngodaba lwama-veterans esike sakhuluma ngalo. I see Zim Live is reporting here that the 39 old veterans arrested for demonstrating over low pension payouts on Tuesday have been released on 5,000 bail each by a Harare magistrate. Ngokubika kwezim live sebekhululiweke ama old veterans. Siyabonga
manje. Ntunga aphotsanga tshifunzi kwakubva ku zim live kuti vanorwa pedzerezere chinongoko vanga vakasungwa vawanikwa ivo vachiregererwa vachinzi vabhadhare mari yechikwatiso inosvika iyo 5,000 bonds. Asi tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu vagotsikurawo neve MBC Alliance varizvicharumbira vezano PF. Tanzwa zvakare kubva kuna vatendai diti the MBC Alliance na Muzvare Gladys Fachwayo, the MBC Alliance vachitaura pamusoro penyaya yezvirango uyezve pamusoro pezvinyorwa zvakaitwa izvo namai Elina Doha, the United Nations. Ini ndiri mavo kupanganya uye ndiri muWashington. Tisimuve nezvakanaka ndopeuke.
Enda mutungamiri komo.